chekutanga ndinoda kungoti vanhu vazive kuti vanhu vanga vakavharirwa pasara vazvibuditsa vega vatanga kutsvaga munenge muine tuma crack crack ndoma vabuda namo so pabuda vashoma ndo vakwanisa kusvika pasurface vega kwakuchitoitwawo meeting ndo pazonzi nevanhu magwedhi ari kutobuda kusaidhi ukoko vatobuda neumwe kwaakusitori kwanga kuri kushandwa nerescue team kwacho saka ndokwavazochitaura kuti pane vamwe vachiri pasi vamwe vacho havasina simba ndopazomhanya werescue team kwakuchidzikisa marope kwakuvabatsira kuti vabude saka tinovakorokotedza chaizvo nekushanda kwavaita nesimba kuti vazvinunure uye nevamwe vavo
tiri kunzwa kuti mugodhi uyu injodzi kuvashandi ko sei vanhu vari kuramba vachi dzika pasi kuti vanochera goridhe
tichitarisa dambudziko rekupenda longa ndo zviripo paizvino nyika ina mabasa saka vanhu vazhinji vari kutsvaga cheuviri kubva kumaining so chinhu chekutanga changa chichidiwa papenda longa ndechekuti hurumende iwane investor ane kapasiti semetalon gold kwete iri kunzi metalon gold yapo iyi metalon gold yanga ina muzilekazi kumano yakaita withdraw 2019 pasina izvozvo vanhu vacharamba vachidzika pasi kunoshanda vasina masupervisor vasina ruzivo rwokuti pasi papa panoshandwa sei so panoda kuti patsvagwe investor chaiye kana kuti hurumende itaurirane nethe real metalon gold kuti vadzoke vatange maoperations avo pared mine
tiri kunzwawo kuti pane rimwe goridhe riri kuwanikwa nechepamusoro pangaitwe sei kuti vamwewo vanhuwo zvavo vakwanise kuwana chouviri
pakuda kuti hurumende irerutse mutemo wekuti vanhu ivo vanokwanisa kugadzira masindikitsi avo asi vanofanira kunge vari kushanda vachishanda vari pedyo nelarge scale mine inenge ichimonita mastandards avo kuti mastandards aya anoenderana here nemutemo goridhe ravanenge vavana vanenge vachinoritengesa kularge scale mine pakaita ukama ihwohwo ndinofunga kuti huwandu hwevanhu vari kuparara kana kukuvara hunoderera.